Manera kana kamuri ya Zimbabwe ino Studio 7.
Tichitefe nyura tiri mu Washington DC.
Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manhero akanaka vateereri, tinosangana zvakare manhero anhasi uri musi wesvondo chikunguru 21, 2024. Makateerera kuStudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemire ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Vaimbove mumiriri wezengeza West muParamende uye varisa chigaro wesangano reNational Democratic Working Group vaJob Scala vanodzoka munyika mushure memwedzi mina vari kunze kwavanga vachirapwa. Mumwe murume wekumbire ane makore makumi mana nemapfumbamwe ekuberekwa anourayiwa nenzou muchiitiko chinonzi nevamwe vagari idambudziko ravagara vachisangana naro mudunhu iri. Tichakupai zvabuda mumitambo yenhabvu yeCastle Lager Premier Soccer League yatambwa munyika nhasi. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzadu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Vaimbove mumiriri wezengeza West muParamende uye varisa chigaro wesangano reNational Democratic Working Group vaJob Scala vasvika munyika nhasi mangwanani mushure mekupedza mwedzi mina vari kunze kwenyika uko vanoti vanga vachirapwa. VaScala vanoti vasvika panhandare yendege Robert Gabriel Mugabe International Airport zvisina dambudziko, kunyange hazvo paive nevamwe mubato riri kutonga reZANU-PF vaikurudzira kuti vasungwe pavanodzoka munyika vachivapomera mhosva yekutaura manyepo avanoti akanangana nekusvibisa zita renyika kunze kwavanga vari. Izvi zvinotevera kutaura kwakaita VaScala musi wa15 Chivabvu kumusangano wekodzero dzevanhu kuGeneva kuSwitzerland, uko vakati hurumende iri kuramba ichityora kodzero dzevanhu. VaScala vanoti vakatyorerwawo kodzero dzavo mushure mekugara muJerry kwemazuva mazana mashanu nemakumi mapfumbamwe nemashanu kana kuti 595 days. Tabata VaScala kuti tinzwe mafambiro avaita pavadzoka nhasi munyika.
Takafamba zvakanaka zvikuru. Sokuziva kwenyu kwokuti ndanga ndakamboenda kunoti ndinocherekedzwa utano hwangu. Saka nyaya idzodzo dzakapera, ndodzatsvakisa kuti ndidzoke kunyika pari zvino. Ndadzoka nhasi mangwanani nenguva dza8:35 AM.
Tinoona kuti madzoka papa ine vamwe vanga vaine kurudziro zvikuru mubato reZANU-PF yekuti VaScala vanofanira kusungwa vakataura zvinosvibisa nyika pavanga vari kuGeneva. Matambirwa sei?
Hapana chakaipa chandaona chaitwa paairport. Hongu, zviri pachena kuti kudzoka kwangu hakungangoitwi kudzoka kunenge kusingaonekwi neava ma-state security agencies. For sure ndasvikawo, vatumirawo mashoko vakati VaScala vasvika vatorwa nemota mbiri Toyota Fortuner neJaguar ine manhamba plates akati akati. Tavaona vasvika vabva vatorwa vakatiziswa vakaendeswa kumba kwavo. Ndo mashoko andangonzwa kuti ndo avafambisa security dzepaairport kuti vazivisa kumaofisi kwavo nekuvakuru kuti VaScala vasvika uye vazotorwa nemota dzine manhamba plates anotevera.
Taona kuti madzoka munyika VaScala vamwe vachiti kodzero dzevanhu dziri kutyorwa munguva ino, zvikuru pakatariswa kuti nyika iri kuda kuita musangano weSADC mwedzi unouya. Munoti nemamiriro akaita zvinhu munyika?
Nyaya yokutyorwa kodzero dzavanhu inyaya iri kugara ichinetsa munyika medu kwemakore akawanda. Ini maonero angu ndokuti vana veZimbabwe vanofanira kuziva kuti kodzero dzomwana womuZimbabwe dzakakosheseswa uye dzinokosheseswa pasi rino rose. Saka zvose zviri kuitika izvi, sokushungurudzwa kwandiri kuona kuri kuitwa vamwe vari mutirongo izvozvi vana Jameson Timber navamwe 78 vokuAvondale uku, hazvikisi kutsveta nyika yedu mugwara rakajeka pasino rose. Ikwese kwananga tichisvika yanga achingofunzwa kuti ko chii chiri kuitika navanhu vanosungwa. Indikati ima mutozvizivo kuti ndakagara here mazuva 595 ndiri mutorongo muchikurubhi maximum prison pasina mhaka yandapara, asi kuri kungodzvinyirwa chete. Saka nyaya yeudzvinyiriri iyi nokutyora kodzero dzavanhu inofanira kuti imiswe munyika medu. Hatingagari tiri vanhu vokungoshungurudzwa uye nokungoshungurudzana munyika yedu yechisvaro. Hazvinaki izvozvo.
Saka inomiswa sei nyaya iyi vasikala?
Nyaya iripo ndeyekuti pasi rino rose riri kungoonawo zviri kuitika. Saka rinofanira kuti rigare pasi riongorore kuti ko nyaya idzi nemhaka yekodzero dzavana vezimbabwe dzichingotyorwa nguva nenguva. Saka inyaya yakakurisisa zvikuru kwazvo, nokuti pasi rino rose rinofanira kuti ritaure kuti kutyorwa kwekodzero dzavanhu muzimbabwe kunofanira kuti kumiswe, nokuti hatingaiti nyika yavanhu vanogara vachishungurudzwa misi nenguva.
Vanga vari vaimbovemiriri wezengesa West mudare reparamende uye vari sachigaro vesangano reNational Democratic Working Group vaJob Scala vari parunhare kuchitungwiza neStudio 7. Tabatawo vanoongorora zvematongerwo enyika vari nhengo yezano PF Dr. Masimba Mavhaza. Takatanga nekuvabvunza kuti vanoti kudii nekudzoka munyika kwavaScala, tichitarisa kurudziro yevamwe mubato rezano PF yekuti vanofanirwa kusungwa.
VaJob Scala kunyangawo vakaita musarini yavakaita vachikonzera miromo isina kufanira vachisoropodza nyika yavo kutyora mutemo wenyika, Zimbabwe yaratidza kuti aiwa hatingodenwa nedombo rezekeni senyuchi. Tinosiya munhu azviitire zvaada kuita asi akazoswara zvatozomubata. Saka kusasuba kaitwa apa tinongoratidza kuti aiwa hatisi kutakana kuedza kutambudza vanopikisana nehurumende kana vanopikisana nebato riri kutonga, asi tiri kuda kuvaka gutsa ruzhinji.
Asi ka Dr. Mavhaza, tinoona kuti mazuva apera kune vakawanda mubato renyerezano PF vaikurudzira kuti vaScala vasungwe vachiti vasvibisa nyika pavanga vari kuGeneva kumusanganoko.
VaJob Scala vanga vaudza kwavari kubva kuti handa kunosungwa mangwana chaendinoenda tovharirwa, asi Zimbabwe yaratidza kuti aiwa hatisi vanhu vanongomhanyamhanya kunosunga munhu. Tangovasiya tikati aiwa ngavaridze mubhedha vanga vada kurara anorarapo yega. Bato rezano PF ibato rinoita gutsa ruzhinji, rinonzwa mashoko emunhu wese. Zvinonetsa kuti titedzere shoko remumwe nemumwe. Saka tinoteerera toona kuti ehe, zvavataura hazvina kuipa mafungiro avo, asi tikazoona zviri mberi hatidi kuramba tichingoda kuedza kusvibisa zita renyika nenharada danhubu dzinoda kuedza kudenha kuti vasungwe vagowana matauriro. Takati aiwa zvakadai zvikaizvo tinosiya zvakadaro. Isusu senyika kana zvebato riri kutonga tinokurudzira gutsa ruzhinji, vanhu vakasununguka kutaura zvaanoda. Zimbabwe inyika yababa, inyika yedu tese.
Tanzwa wewe vaScala vachitaura kuti vari kushushikana nekuramba kodzero dzevanhu dzichityorwa muZimbabwe, uye vati havasi kuzozora tsvimbo pakutaura nezvekutyora kwekodzero dzevanhu, munoti?
VaScala vanoda kunyangadza pavanogara. Havasi kuzviitira kuti vane shungu nevana veZimbabwe, vari kuzviitira kuti varoda kuti vaikunzi vagoona kuti vanoitwa sei kana pane zvaitika vagonyomba nyika yavo. Saka mataura avari kuita, kana vachinge vaona kodzero dzevanhu dzichityorwa, vane kodzero yekutaura kuti matyora kodzero apa neapa. Kana vachinge vanyeba, tine kodzero yekuvabvunza kuti ndepati patyorwa vagotiratidzavo. Asi hazvina kuipa kuti kana munhu ane chaanzwa nechaona angaataurire kuti nyika yedu nyika yakasununguka. Ndo zvakarwirwa muZimbabwe kuti vanhu vasununguke vataure semaonero avo. ZANUPF haikurambidze, haikumbunyikidze ende haivhare muromo. Inokusiya uchitaura kana ukachana chokwadi chinotedzera.
Vanga vari vanoongorora zvematongerwo enyika vari nhengo yebato rezano PF Dr. Masimba Mavhaza vari parunhare kuBritain neStudio 7. Mumwe murume ane makore makumi mana nemapfumbamwe ekuberekwa wekuward 15 kumbire mudunhu remashonaland central vafanuel chagonda vanonzi vakaurayiwa nenzou nezuro mushure mekunge vaenda musango riri pedyo nemusha wavo kunotema mapango. Vakakwikwidza vakamirira bato reCCC mudunhu iri vablessing Karembera vanoti chiitiko ichi chiitiko chinosiririsa zvikuru pachitariswa kuti upenyu hwevanhu huri kuramba huchirasika nekuda kwemhuka dzesango. Vakarembera vanoti mazuva mashoma adarika kune zviitiko zvakadai zvakawanda zvakaitika mudunhu iri, vachiti dambudziko iri rave kuwedzerwa nenzara yakatarisana nenyika iyo iri kubatawo mhuka dzesango. Taedza kubata mutauriri weZimbabwe Parks and Wildlife Management Authority kana kuti ZimParks vatinashe Farau kuti tinzwe divirawo panyaya iyi, asi vanga vasati vapindura mivhunzo yedu yatavatumira tisati taenda pamhepo. Ngatinzwei hurukuro yataita navakarembera.
Tine hama inonzi Fano Chagonda, uyo angaenda musango ari kunotemawo mapango ndokuchibva asangana nedambudziko rekuzovhiringidzwa nenzou, ichibva yaita kuti upenyu hwake huve hunopfuura. So ndodambudziko ratawana iri kune hama yedu Fano Chagonda.
Ndeke kutanga here kuti musangana netsaona yakadai munzvimbo iyi?
Nzou dzagara dzichikonzera matambudziko akadai muri munzvimbo yeMbire constituents. Tingati kumasoka kune imwe futi hama yakaurawa nenzou, then kumajinga kune imwe futi hama yakasangana nedambudziko iroro. Matambudziko agara achiwanika munzvimbo yeMbire constituents, yekuti vanhu vanourawa nemhuka kwete nenzou chete, asi uye vamwe vanourawa kunyangwe neshumba.
Makazivisa here veZimbabwe National Parks and Wildlife Management, uye vane matanha avari kutorawo here kana makavazivisa?
Sekunzwa kwandaita maererano neNational Parks, zvanzi vari kubatsira nekofini uye nechikafu pamariro emushakabvu, uyezve vanga vachitsvaga nzou yacho kuti vave vanozoipfuura. Ndo mashoko andaudzwa nehama dzepedwo. Saka tinoda kutenda veParks vari kuita basa rakanaka iroro rekunge vachichengetedzawo mhuka kuti dzisasangana nevanhu pachizowanikwa matambudziko akafanana neaya.
Sekuona kwenyu vakarembera, dambudziko iri ringagadziriswa sei kuti mhuka dzesango dzisaramba dzichikanganisa kana kutora upenyu hwevanhu?
Isu sevagari vemuMbire constituency, zvakakosha kuti dambudziko iri rigadziriswe nekuisa waya inoganhurawo mhuka nevanhu kuti pasave nedambudziko rakafanana neirori, uye vanhu vadzidziswe nenyaya yegame park kuti waya ichengetedzwe kuti vanhu vasazovandalize kana kuti vasazoenda vachinotora waya idzodzo vachizoshandisawo zvimwe zvisinei nechekuita nezvekuchengetedzwa kwemhuka.
Vanga vari vakakwikwidza vakamirira bato reCCC mudunhu reMbire kumashonaland central waBlessing Karembera vari parunhare kwakare kuMbire neStudio 7. Tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mauto eIsrael azivisa nhasi kuti arwisa usiku nzvimbo inochengeterwa zvombo nechikwata cheHezbollah muLebanon, zvichitevera kuziviswa kwaitwa nemasangano enhau yehurumende muLebanon kuti kurwisa nemuchadenga kwaitwa neIsrael kwaparadza nzvimbo inochengeterwa zvombo iri kuchamhembe kwenyika iyi. Hezbollah iri kurwisana zuva nezuva nemauto eIsrael ichitsigira Hamas kubva chikwata chemuPalestine ichi pachakarwisa kuchamhembe kweIsrael musi wa7 Gumi Guru, izvo zvakakonzera hondo muGaza Strip. Iye zvino tochienda kuchirongwa chinotarisa zviri kusangana nevechidiki muupenyu hwavo kana kuti Youth Forum, chatinopakurirwa naTaboka Ncube weStudio 7.
Tinokugamuchirai kuchirongwa chevechidiki chesondo rega rega chamunopiwa neni Taboka Ncube ndiri muWashington DC. Nhasi taita rombo rakanaka, tine hurukuro navapanashe Nyamupingidza, avo vakagadzira motokari yavo vachishandisa zvinhu zvakasiyana-siyana zvavainhonga. Ngatinzwei vachitsanangura.
Ndakurira kumhondoro kumusha from 2 years apa ntio nda richa 18 years ndapeza chikoro timukura kwangu imomo muchiri kundo chikoro bva ndiri ku primary ndengwe to ndaya munhu yaingo bata batawo asi kwanda ndakanyanyira kwangu ruko art ndichazokudrova then tikadzira ma radio ndokwaya futi kwangu stereki mane ma TV ndichidizo timbuya mbuya kumusha magetsi aitovepo pamusha bose paigara pakachena chaizvo tichibatanidza batanidza tunhu twemagetsi kusvikonda pedzawo ndatonyora Ndi 2019 ndichipedza chikoro form 4 yangu ndipanda kauya kuHarare ndaya kuHarare ndakaita zvokugadza futi maradio ndakagadza rimwe zibhasikoro rangu so from scratch from ma script metal randaita kurisa because mumomuzi wangu mama wangu anotengesa pamusika so ndainova hodhera kunoton kure kure nebhasikoro iroro zvatakura zvechina ndari kumusha ndifamba about 80 kilometers nebhasikoro iroro
bhasikoro iri raigona kufamba 80 kilometers panguva diki ranga rakagadzirwa sei
bhasikoro iri rakasiyana nemamwe because iri rari nemashoko epamudhudhudhu then saka malooks kuoneka kwaraita maitofunga kuti motorbike but rasina engine then rato negearbox yari chero but gearbox racho engine yacho yaive nini zvotaikuti kachovha padiki songochovha kana ka1 ka2 ka3 rangoenda rega ndichifamba shoma ndichishoma ndichitoenda ndichitoenda zvondikanyanzori rova chaivo chaizvo handaifamba zvondia ndaitoti ndikabuda kuHarare kuma ndaivanzobuda nazvo kuma4 na kuma5 kuma4 kuma5 by kuma212 oro papast 11 ndaitenge ndasvika kukumhondoro tata kutomwa tinini vangu ndaidaisawo nenoton then ndosvika panonzi pakarina apo west band sendringa hamunyagori uko kupasuko ndofamba ndodzoka futi rakanga risingafe bhozi rari dzadzi risimbi mahevhi geji andaishandisa pakuweudha saka ndashandisa maengo bhazi nemasquechubu mahevhi juti chachoaya
mota vanhu vakawanda vaiona ichitenderera kune urongwa here hwekuti unge uchigadzira dzimwe dzakadaro kana kuti kugadzira mota dzinogona kutengeseka
tiri apa pamotikari kwangu rungoda kuratidza vanhu kuti zvine zvindozvikwanisa bhozi ndikutoda sapoti yekutoti toita kana tuma 3 wheeler tuma motorbike tinotakura zvinhu shauku maybe tikakwanisa kuita kana kugadzira tuma mini truck tuma mini truck tuma mini tractors tuma motorbike tuma 3 wheeler tichingodaro so toti vanhu vakumamisha even vari muno mudhorobha vanokwanisa kutenga vachitakura mafeji nechichichichi hozi mota tokwanisa kugadzira but one zvinozoda mari yakawanda kugadzira maplans emotikari
kana paine vari kudawo kubatsira vachishanda pamwe chete nemi mukugadzira zvamuri kutaura izvi vangashanda nemi sei
okay chatonyanya kuda like one pekuitira zvinhu panoda zihwehouse chero pekutira zvinhu izvi toda matuzi kana kutombowana vanotibatsira nekumbotimboita kaprototype kacho bhozi madesigns ndakaita mamwe matuwila mamotorbike akatosiyana neariko ariko mazuva anaya then ema-three wheeler acho ariko akatosiyana but ndangomaita pasketch saka even hurumende chaichaiyo inofanira ndoyekutanga inofanira kutotibatsira kuti tive nezvinhu izvi zvakaita sezvizvi bhozi kuno kuafrica varimi takazara navo tine varimi hobho kwanoita fodya vanoita chibage kwakasiyana-siyana kupasi kwenyika uko but vanhu vanonida tunhu kwaita sei tikotwo
vangada kukubatai vanogona kukubatai sei
vanoda nobata vanobata pa 071-948-6353
kwanhasi togumira pano mazuva hurukuru yataita navapanashe nyamupingidza avo vanogadzira motokari nezvimwe zvakasiyana-siyana zvinosanganisa mabhasikoro nemidhudhudhu ndinokutendai vateereri kunge mange muinesu muchirongwa chedu chanhasi chevechidiki tinokupai zvakare chimwe chirongwa sondo rinouya ini ndine Tawakancuve ndiri muwashington dc
tinotenda Taboka iye zvino tokupai chirongwa chinotarisa nyaya dzezvechitendero kana kuti religious forum chamunopiwa naEvans Zininga westudio 7
Jesu simba rangu muri
simba rangu muri simba rangu
ndinokuchingamidzai muchirongwa chechitendero chesvondo rino patinokurukura nyaya dzinechekuita nechitendero dzakasiyana-siyana ini ndini Evans Zininga ndiri muWashington DC nhasi tine rombo rakanaka tine hurukuro nemuapostora wamwari vamartin matinenga vekuhis grace ministries pamusoro pechunhu chinonzi barika mukunamata mudzikereke mumamana mumaruwa ndinokuchingamidzai muapostora wedu sangana ini vatereri.
Kwa zwai vatereri wedu wa Studio 7, kwa zwai mkoma Evans. Tino tenda nena uya masimuza na uye barika yekuti shokora mwari rinotikubi nekuda kwenhau iyi.
Ngai gare ya viwa zvayo ngatibvei tapinda munyaya yatinayo nhasi.
Kana tikatarisa mushokora mwari tinoona mabarika arimo anoitwa. Asizve hatina patinoona panotaurwa kuipa kwebarika kana kunaka kwebarika. Zvichireva izvo kuti hakuna chimushoko ramwari munotsanangudzwa kuti barika rakashata kana kuti barika rakanaka. Asi Bhaibheri richinyorwa rinonyorwa richishandisa maevents echokwadi. Ndosaka tichiona kuti mune nhau dzebarika, mune vanhu vaive nebarika. Asi vanhu ivavo kunyange zvakadaro vane chikamu chavakaita pakuti Mwari vasvike pavanoponesa vanhu, kuti Mwari vasvike pavanoratidza rudo rwavo, kuti Mwari vazivikanwe. Zvisinei nenhau yekuti munhu ane barika here kana kuti haana barika.
Saka hakuna here vanozonotongwa wokudenga kunonzi kunotongwa vanhu nekuda kwebarika iyi?
Tinokwanisa kutaura takasununguka tichiti Mwari havana munhu wavanotonga nekuda kwekuti ane barika. Mwari havana munhu wavanofevhera nekuti haana barika. Asi nhau iripo ndeyekuti mwoyo wako nekutenda kwako nekugashira kwako ishe Jesu Kristu ndiko kunokuumbira ukama hwako kubudikidza naMwari. Patinozoona shoko raMwari raakutaura panhau yebarika kana kuti panhau yekuita madzimai akawanda, panhau yeutungamiriri, panozotaurwa kuna Timoti pachinzi ipo anoda kuva bishop kana kuti anoda kuva overseer kana kuti anoda kuva mufundisi, anofanira kuva munhu ane mudzimai umwe chete.
Kuvamwe vaparidzwani vanoti mukadzi mumwe chete, murume mumwe chete.
Pakunamata kwatinoita hatigoni kutaura tichishoropodza barika, nekuti marriage yacho pachezvayo haisi nhau inoitwa naMwari. Marriage inhau yeculture, it's a cultural issue. Vanhu vaviri vatenderana pochizonzi pavane marriage. Saka kunaka nekuipa kwebarika hazvisi zvinhu zviri general, zvinhu zvinobva nekuda kweculture yenyu kuti muri rudzi rupi, runogashira here zvebarika. Kana izvozvo rudzi rwenyu kana culture yenyu ichigashira, ukatoita barika wagona. Asi kana culture yenyu isingatenderi, ukaita barika unengewo wakundikana.
Iwo mumagwaro awa seBhaibheri hapana here panotsiurwa kuita barika?
Bhaibheri iro pachezvaro uye naMwari pachezvavo havana kutsiura kana kugumbuka kwavainako pamusoro kwepebarika kunze kwekuti ari mubarika haakwanisi kuva mutungamiriri. Asi ari mubarika akatenda muna Jesu Kristu naiyewo anoponeswa. Ruponeso rwakazara runofanana neuyo asiri mubarika.
Zvinovatende havazoti here muri kuti vaite zvavo madiro aJojina?
Zvichida mutendi wanhasi achinzwa matsananguriro andiri kuita anogona kufunga kuti saka kana Mwari vasina basa nazvo ngaakungoita madiro aJojina panhau yebarika iyi. Chokwadi chaicho ndechekuti ukaita barika denga unoriwana, asi uchiri pano panyama nemadzimai ako iyayo inenge iri nyonganyonga.
Aiwa kwanhasi, chiregai tigumire ipapo. Ndinoda kukutendai Apostle Martini Matinenga kunge mange muinesu muchirongwa chedu chanhasi. Vateereri, tinokutendaiwo nemi kunge mange muchifamba nesu muchirongwa chesvondo rino. Tinokupai chimwe zvakare svondo rinouya. Ini ndini Evans Zininga, ndiri muWashington DC.
Tinotenda Evans. Tinoda kupa kutenda kuchikwata cheChrist Like Choir chine kambo Jesu isimba rangu katinoshandisa muchirongwa chino. Teererai zvakare svondo rinouya apo tichakupai chimwe chirongwa. Munhau dzemitambo. Chikwata chenhabvu cheDynamos FC charowa Wange FC pamusha payo munhandare yeColliery, umo chipangano isingawanzoroveka zvekutamba. Michael Kariati anotitaurira kuti izvi zvauya sei.
Che kwata chine mukurumbira ichi chatora mapoints ese matatu zvitevera chibodzwa chimwe chete chabva kuna Kelvin Moyo uyo arova mambure mushure mamaminutes makumi matatu nematanhatu emutambo izvo zvaita kuti Wange FC irohwe munhandare inotyisa yeColliery umo chikwata ichi chine nhoroondo yekusaroveka zviri nyore kukunda munhandare iyi kunofarira kupa Dimbare Manyawi sezvo Dynamos iri kunoshandisa nhandare yeOrlando Stadium South Africa semusha wayo makundano eCAF Confederation Cup. Muongorori wemutambo wenhabvu vatapuwa Mushunje vanoti
fans of Dynamos vanhu vanotarisira kuti Dynamos iwine magames ese ainotamba saka pressure nenge yakawandira kuna coach
asi mutsigiri wechikwata ichi vatedius Bhunu vanoti vamwe vavo vari kurasika nekuti imba haiva kwene zuva rimwe chete vachiti mangombe anofarira kupiwa nguva yakati rebei achiruka chikwata ichi
munhu anopuwa nguva munhu anopuwa nguva apuwa mukana tochizoona kuti aiwa kana atadza tochizotaura kuti aiwa vakundikana notetamupa mukana
kukunda uku kwapinza Dynamos pachinhano chechitanhatu nemapoints makumi maviri nemanomwe mapoints gumi nemaviri pasi peFC Platinum iyo iri kutungamira gungano reCastle Lager Premier Soccer League. FC Platinum yacho ine mapoints makumi matatu nemapfumbamwe kubva mumitambo gumi nemipfumbamwe 19. Wange yaramba iri pachinhano chegumi nenomwe ine mapoints gumi nemaviri zvekuti inofanira kuita mashiripiti kuti irambe iri mugungano iri. Mimwe mitambo yatambwa nhasi yapera seizvi. Manika Diamonds 0 Tier 1 0 Islanders 2 Blower Chiefs 0 Caps United 0 Rentals 1 Vatsigiri veCaps United nhasi vanga vachiimbawo kuti murayiridzi wavo Lloyd Tembwe anofarira kusiyiswa basa zvitevera kukundwa uku. Billiard abatana naWilliam Manhondo pavatambi vakanda zvibodzwa zvakawandisa vaviri ava vaine zvibodzwa zvisere pamunhu. Zvikwata zvina zviri pamusorosoro petafura ndeizvi. FC Platinum 39 points. Ngezi Platinum Stars 34 points. Simba Bora 34 points. Manika Diamonds 33 points. Murairidzi wengezi iyo ine mukombe uyu uyezve iri kurwisa zvakasimba Tekshua Chiragwi anoti vari kuvimba nekubatana kwakabva gore rapera kuti vatore mukombe uyu zvekare.
I think kungoenderera mberi takasiyira kubva gore rakapera and takachengeta maplayers akawanda vatadzoka navo gore rinori. So the consistency I think ndiyo yatibatsira in terms of understanding the philosophy of the club and also how we're supposed to play as in this partner.
Zvikwata zvina zviri pasi pasi ndeizvi. Tier 1 19 points. Chegudu Pirates 17 points. Wange 12 points. Arena Movers 11 points. Ndakamirira Studio 7 muHarare ndini Michael Kariati.
Zvinguva yedu yapera rakaitimbotarisa musoro yenhau dzanhasi. Vaimbo vemumiriri weZengeza West mudare reparamende uye varisachigaro vesangano reNational Democratic Working Group vaJob Scala vanodzoka munyika mushure memwedzi mina vari kunze vachirapwa. Mumwe murume wekumbire kumashandaland central anourayiwa nenzou muchiitiko chinonzi nevamwe vagari idambudziko ravagara vachisangana naro mudunhu iri. Chikwata cheDynamos chinorova Hwange FC 1-0 pamusha payo mumutambo weCastle Lager Premier Soccer League. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare mangwana. Kana muchida kuti tumira tsamba mbozha dzitumirei kustudio7@voanews.com. Anokoneka ane mufaro ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndikusiyemwina standikile muhlanga.